Vachitaura nenhepe nyuro ye CNBC Africa, muzvinafundo Ncube vakati, vakasangana nechikwata cheIMF ichi, uye vanotiwo vane chivimbo chekuti, chichafadzwa nezvavari kuita kuedza kugadzirisa upfumi, uwo uri mukanwa mamupere. VaNcube vanoti nyaya dziri kuzeiwa dzakanangana nemamiro ezveupfumi mugore ra2019 uye mugore rinouya. Chirongwa cheIMF cheStaff Monitored Program ichi chinouya kuzoongororwa neIMF mukati memwedzi mitatu yega yega. VaNcube vanoti Zimbabwe yakakanganiswa zvikuru nenyaya yenzara uye dutu mpengo recyclone Idai, nekudaro zvinonetsa kuti inyatsozadzikise zvayakatsidza kuIMF pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program ichi. Mashoko avaNcube atsinirwa namuzvina bhizimisi vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda.
Tozotaridzawo panyaya yematingati macurrency reforms. Ipapo IMF inofanira kunge yakafara nezvakaitwa navamutuli, nekuti iye yange mboripo ye1:1, nekuti zim dollar eurobond inoti rainzi rakaenza neus dollar zvakabviswa. Number one. Number two, kubva kwaitwa Zimbabwe's own currency, Zimbabwe dollar. Number three, kubva kwaitwa manostro account ekuseparata kuti maus dollar kwavo ega, mazim dollar kwavo ega. Saka zvinhu zvokuti IMF inofanira kunge ichifara nazvo, nekuti zvinoratidza kuti nyika pane kuyakananga, nekuti nyaya yekuita macurrency controls ari very rigid anodiscourage maexporters.
Asi vamuponda vatiwo pane zvimwe zviri kuitika zvinogona kutadza kufadza sangano reIMF.
IMF muZimbabwe yange yakatarisana nekuti vaite yatinoti liberalization, kuti tibvise masubsidy pazvinhu zvese. Asi unoona tine chirongwa fanike chakaita sechizupwa chiya chemabhasi, panenge paine yatinoti subsidy. Poita masubsidy, I think pabudget wamutuli wanga wabvisa kuti subsidy paupfu. Upfu bwazodhura zvese zvekuti vanhu vakazvamba. Saka president wakazopindira vakati aiwa, subsidy ngaidzoke kuti vanhu vakwanise kuwana sadza ravo sezvo iriyo stable food. Saka pane zvekuti iwo IMF vamwe vanenge vasingazvitarisiriwo izvozvo zvekuti masubsidy angadzoka, asi sevamiriri vakaita zvinhu zvinhu zvanyanyooma zvokuti masubsidy akabviswa, zvinokwanzira kuzokonzera tinoti social unrest.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muJohannesburg, South Africa, muzvinafundo Gift Mugano vanoti havaone IMF chigutsikana nezviri kuitwa neZimbabwe, zvikuru pakutadza kubhadhara zvikwereti.
Tine tsika yekuti tikatora chikwereti World Bank hatidzoreri, Africa Development Bank hatidzoreri. Saka vanotora advantage iyoyo yeunhu hwedu vobva ratikupiwa isusu.
Vativo nyaya yeuori yadzosera nyika kumashure zvakanyanya.
Mukatarisa vatiri kuita ivhi nekumanyaya dzecorruption, hakuna munhu angada kupa munhu mari ari korapti. Mari iri kuve muZimbabwe gore negore imari yakati yakawanda chaizvo, yetinoona kumaexport madiaspora nemari dzatinopuwa dzimwe dzinouya nemadonors. 2017 takaona $5.5 billion cash yakapinda muZimbabwe. 2018 takaona $6.3 billion. 2019 tiya kunanambira kuma $5.7 billion right now. Asi mari iyoyo haisi kunzwika kunga mapinda mari munyika, nekuti corruption iri kuitika kufiwo yakawandisa. Kenya ine vanhu vanosvika 45 million, 3 times Zimbabwe, inowana about $5 billion ma export. Zimbabwe iri kuona foreign currency kusvika kuma $6 billion, asi kutambudzika neforeign currency.
Zviri kuitwa neIMF izvi zvingabatsira mushandi here? Tabvunza mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mutasa.
Kana IMF ichiuya ichingotaura nehurumende nakutaura nekukurukura nevagari vemuno nesu vashandi vemuno, hapana chirongwa chayo chinobudirira. Tinozoona kuti kubva kare kuma1990s 1991, vachiudza Economic Structural Adjustment Program ye-ESAP, vakangoita vasina munhu wataura naye. Izvozvo zvakakonzera kuti nyika iondongwe.
Chikwata cheIMF ichi icho chiri kusangana nevatungamiri vehurumende, vakuru veReserve Bank of Zimbabwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, chiri kutarisirwa kupeta misangano yose iyi mangwana chozobuda negwaro rezvachinenge chaona. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.